Kunyange sangano reUNESCO rakati mugore ra2021 vechidiki vane hurema vaigona kusvika zviuru mazana mapfumbamwe, vechidiki ava vanoti nhunha dzavo munyaya dzezvematongerwo enyika hadzina anonzwa. Mumwe wechidiki akaremara uye achigara kuBulawayo, Muzvare Tariro Gurure, vanoti zvizhinji zviri kukanganisa vamwe vavo vachakwikwidza musarudzo dziri kuuya.
Zviriko zvinovhara zvakawanda, kushaya mari chaiko kana kuti kushaya confidence dzekuda kuti upinde. Kana kuti mapato chaiwa hanyanyo vhurira vanhu vane hurema ukanyatsotarisa varimo asi vashomanini nokuti takawanda vanhu vane hurema.
Mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki vakaremara reYoung Voices Disability Zimbabwe, Muzvare Nyasha Mawende, vanoti kushaya zvikwanisiro ndiro dambudziko guru riri kuvakanganisa.
People should not just look at mari dzavanenge vachipiwa nevanhu vachivhoterwa. Ngavambokonsidera kuti munhu ane disability akanga apinda panzvimbo yakaita seiyoyo. Maissues edisability anokwanisa kupushika because vanhu vanenge vachitimirira vanenge vakawanda. But as far as I'm concerned, hazvina kutomboreruka because kunodiwa mari. Isusu hatina mari sevanhu vakaremara. Most of us hatina mari.
Mukuru wesangano reScience of Hope Trust, Muzvare Samantha Sivanda, vanoti mitemo yesarudzo chaiyo inoda kuvandudzwa kuitira kuwanisawo vechidiki vakaremara mikana yekumirirawo nharaunda dzavo.
Tiri kuona kuti vamwe vacho vazhinji vachiri kugara muzvikoro kana kuti mainstitutions evanhu vakaremara. Saka kana vanhu vachisarudza MP kana kansela vanenge vachida munhu anogara navo. Ava vanenge vasingatozikani. Iye zvino tiri kuona vanhu vakaremara sevanhu vekungoti kana tasvika kumusangano vanongopiwa matshirt chikafu, asi mapositions chaiwo chaiwo havasi kuwanikwa vachipiwa. Tine violence zvekare kuti akaremara atize zvinonetsa. Saka anongoti rega ndingogara hangu ndiri kumba.
VaPeter Pikirai Masendeke, murume akaremara anodzidzisa pachikoro chedzidzo yepamusoro cheGweru Teachers College uyewo vari nhengo yebhodhi reHealth Professions Board, vachimirira vanhu vakaremara, vanoti nhandare yezvematongerwo enyika haina kuenzana zvachose pakati pevechidiki vakaremara nevasina.
Ivavo vechidiki vanotariswa vachinzi havangakwanisi kuita zvingava zvinoitwa neuyo asina kuremara. Tiri kuona sokuti hapana manhamba awedzera kunzi vave vanokwikwidza musarudzo idzodzi. Tinongonzwa kuti kune inonzi women's quota, tinongonzwa kuti kune inonzi youth quota, but hatisati tambonyanyonzwa zvichitaurwa zvedisability quota.
Mudzimai wechidiki akaremara uye ari muimbi ane mukurumbira muZimbabwe, Chipo Muchengwa, anoti mutungamiri wenyika anofanira kubatsira mukusimudzirawo vechidiki vakaremara.
Mucommunity medu tichingotariswa vanhu vari disabled, zvinongonetsa kuti tivewo tine zvigaro muhurumende because tiri vanhu vanongotarisirwa pasi, tiri vanhu vanongoshorwa. Zvinotangira kumusoro kuna president wedu, ngavatipewo maopportunities ekuti tikwanise kupindawo mupolitics.
Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika uyewo vasingaone vamasimba kuchera vanoti pane zvikonzero zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti vechidiki vakaremara vapindewo mune zvematongerwo enyika.
Kana vari vechidiki vakaremara, zvinonetsa kuti vange vachionekwawo mapato ezvematongerwo enyika. Kwoitawo nyaya dzemari dzinenge dzichidiwa kuti munhu anga achikwanisa kumira ari kanzura kana kuti ari MP. Dzimari idzodzo dzinoti netsei kune munhu akaremara, zvikuru sei kana atori wechidiki anenge asingashande. Chechitatu inyayawo yekuti vanhu vakaremara havasati vakuonekwawo savanhu, chero nevanhu vacho vanozonovhota.
Kunyange gwaro redisability policy rakaparurwa mugore ra2021 nehurumende richicherechedza kodzero dzevanhu vakaremara, vanomirira kodzero dzevanhu vanoti kodzero idzi hadzisi kuzadziswa uye paramende inofanira kudzika mitemo inochengetedza vakaremara vanoda kupinda mune zvematongerwo enyika kubudikidza nekuvapa zvikamu kubva muzana zvezvigaro zvose zvinokwikwidzwa muparamende nemumakanzuru. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.